ZANU PF haina credibility inodiwa kuti ioneke ichipusha nyaya dzakafanana neizi at the international platform.
Nechikonzero chei muchidaro vasizi?
Nekuti munoziziva kuti tirecognize internationally tinofanira kuti tiresolve maissues edu domestically. Haungatangi nekuda kugadzirisa maissues internationally usati wagadzira madomestic problems ari muZimbabwe anobva panyaya yesarudzo zviri kuita zvichiri pamutemo. Zvamuri kuona izvezvi pese pese there is no democracy munyika muno. Muona kubviswa kuri kuitwa mamembers of parliament nematambudziko ari kusangana nevanhu instead of kuti focus on resolving the domestic political questions dziri kumunyika muno, hatigoni kunosimuka tichinotaura anything chinometa internationally.
Sei zvisingakwanisiki?
Nekuti credibility reinternationally inofanira kuti ichibva from our ability to resolve our domestic problem.